zvinogona kungochiri chokwadi kuti havasati vatumira mauto, asi zvatinoziva ndezvekuti mauto paeastern border remozambique nezimbabwe vakatumirwa kudhara before the elections. Pakatanga makungwa-kungwa ekuti Lakama abva kutauni aakugara musango aakugadzirira kuti aite zvaakuitika iko zvino, Zimbabwe yakabva yatumira mauto kubhodha. Saka pabhodha mauto ezimbabwe aripo, asi kuti vanzi vatumirwa mukati handifunge kuti vati vatumirwa mukati, because mukati handisati neiya yatingati full fledged way yekuti vanhu vaakudi vaakutorovana semarovanirana avaita nguva yataiveko kumozambique kuma80s, yekuti watingazoziva kuti uku kune mauto efrorimo akabatana nesu vezimbabwe, uku kune vematanga vasina kumbohwanda vaingobuda pachena. Ezvino kuchiri kutsakana, haisati yanyatsobuda pachena nyaya yacho.
Asi tingaona here hurumende yezimbabwe ichizivisa veruzhinji kuti yaakutumira mauto kana danho iri rasvika?
Chinoitika nezimbabwe, vamugabe havana basa nekuti vawirirana neruzhinji rezimbabwe here kuti totumira mauto kana kwete, kana kuti vawirirana neparamendi here kuti totumira mauto kana kuti kwete. Vakangofuma mangwana vafone gwana vagebuza kuti tamwari hona kaiwewe takakurega uchiita zvawaiita pamaelections tikakusapota, ndoda mauto mangwana. Zvanozoya otaura pamedia vamugabe mauto aenda kudhara. Saka vamugabe nehurumende yavo havazombofi vakazivisa kana kuti vakakonsauta neruzhinji kuti ndozvaitika izvi, totumira here mauto, nekuti semamiriro akaita zvinhu iko zvino, Zimbabwe as a country haina kapasiti yekuti kwanise kutumira mauto kumozambique. Tichiona kuti ikonomi yezimbabwe yakamira sei, tichiona kuti upfumi hwezimbabwe huri kunetsa.
Zimbabwe kunze kwekungoti ine ukama nemozambique hwakabvira kure, zvii zvimwe zvingaita kuti zimbabwe itumire mauto, tichiona kuti kune SADC neafrican union vanokwanisa kunge vachitora danho iri?
Nyaya iripo yatofanira kunzwisisa ndeyekuti Zimbabwe nemozambique zvakagara zvine ukama hunobva kure, asi nyaya yekuti pane shoko rekuti oye paipi yedu isusu inopfuura nemumozambique ichiinda kupoti, ndo reason number one iri kupuhwa kuti ndosaka tichitumira mauto kuinda kunodifenda that oil pipe kuti isatakwe.